Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu Chivabvu 15/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. VaJoram Gumbo vanobviswa pabasa segurukota rezve Energy and Power Development. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inobatana mukuchema vaPaul Rukanda nava Tafadzwa Mundwa. Varairidzi voramba vakatsika madziro panyaya yavo yokuramwa mabasa. Tichanzwa zvidio kubva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti vaFortune Chasi ndivo vave gurukota reEnergy and Power Development vachitsiva vaJoram Gumbo avo vave gurukota muhofisi yomutungamiriri wenyika. VaMnangagwa vadomavo vaMackenzie Ncube kuve sachigaro webhodhi reNational Oil Infrastructure Company. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti iri kubatana mukuchema nhengo dzayo mbiri vaPaul Rukanda navaTafadzwa Mundwa avo vakashaya kuswera zuro mutsaona yemotikari kukwekwe. Tsaona iyi yakakuvadzawo mumiriri weGlenview South muparamende amai Vimbai Tsvangirai Java pamwe nasachigaro wemadzimai bato iri muWest muArari West amai Muringani. VaRukanda avo vaibatsira amai Tsvangirai Java kutsvaga rubatsiro rutsigiro ndivo vaive murongi wemusangano mudunhu reGlenview South. VaMundwa avo vaive hatzvanzi yomushakabvu amai Susan Tsvangirai ndivo vaive mutevedzeri wasachigaro muWard 7 kuMount Pleasant. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakabuditsawo mashoko ekunyaradza mhuri dzakarasikirwa nehama dzavo mutsaona iyi. Vana ava vaibva kuBulawayo mushure mumusangano wekutsvaga rutsigiro pamberi peCongress yebato svondo rinouya. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutauriri weMDC vaJacob Mafume.
Ndo zvakaitika tichibva kumusangano wedu kuBulawayo. Mwana vaTsvangirai vakaita accident vane vamwe vavo vavanoshanda navo kuGlenview nehama yavo angari mumastructurezve. Mwana wa hama yaSusan Tsvangirai vanova mai vavo nemukomana wekuGlenview angari mumastructures uyezve achisevenza kukanzuro. Mukomana uyu kana pane vanomurangarira anga ari paTheGlenview 27 vakambogara mujere vachimenerwa nhema dzekuti vanga vakuvadza kana kuuraya mupurisa. Akanga ari pavakomana ivavo akabatwa asina mhosva akabuda. Zvino anga ari kushanda mumastructures zvake. Saka ndo zvazoitika izvi kutonga kwamwari tinogamuchira. Asi zvabaya panyama nhende. Zvinorwadza magamba erusununguko ava. Vanga vachishandira rusununguko, vanga vachishandira vaChamisa, vanga vane tarisiro yekudongorera muZimbabwe itsva ichange iri kuuya manje manje. Sina mhuri dzavo panguva yakaoma kudai.
Tinozwa kuti amai Tsvangirai Java vachiri muchipatara vakakuvarawo zvakadii?
Madhokotera asati atibudira pachena sezvamunongozivavo zvine mapuraivhesi. Asi tinotenda kuti Mwari avasvitsa pari zvino vari kuzama kuvayambutsa kuti vange vachibuda muchipatara. Tinovimba neminamato yevanhu nenyasha dzaMwari nekurapa kwa iye Nyadenga vachange vari pakati pedu honorable vanovawo kuti honorable of parliament. Saka tikukumbira zhinji vese nevanhu vese vavanamatire mwana wemukuru wedu vatinodisa zvikuru. Saka tinenge tiinavo munguva yavari kushushikana iyi, munguva yekurwadziwa, munguva yemuedzo.
Chii chakakonzera tsaona iyi vaMafume?
Pakaitika kubonderana paiva neimwe mota yaifamba inenge yakatadza kuestimeta ichida kuovateka. Saka ipapa ndipo pakazoita kudhumana. Mapurisa edu asati apedza kutiudza kuti zvakafamba sei netarisiro yokuti vachange vachitiudza kuti zvakafamba sei mukufamba kwenguva. Pari zvino nguva yedu yanga yakatarisana nekuti tione kuti ava vari vapenyu vange vaorapiwa, vange vachiwanikwa vari kudzoswa pautano, tozoona kuti zvakafamba sei.
Pane urongwa here hwamaakuziva kune vakashaya ava kuti vanenge vachichemerwa kupi, vanhu vachiungana papi?
Tichange taakuziva manherano iko zvino vari muno muHarare, vanga vachigara muHarare kuGlenview ikoko. Saka tikabatana nemhuri dzacho tichazvizivisa veruzhinji kuti basa racho riri kubatwa kupi.
Avo vanga vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare. Gurukota rinoona nezvavashandi amai Sekai Nzenza vari kukurudzira kuti vadzidzisi vasaramwe mabasa asi kuti vauye kunaurirano nebazi ravo. Mashoko aya anotevera chiziviso chekuramwa mabasa chakapiwa hurumende nesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Amai Nzenza vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vadzidzisi vatange vaita nhaurano nebazi ravo vasati vatanga kuramwa mabasa, vachiti panorwa nzou huswa ndihwo hunofa. Vati vadzidzi vazhinji ndivo vanorasikirwa kana vadzidzisi vakaenderera mberi neurongwa hwavo hwekuda kuramwa mabasa. Amai Nzenza vakurudzira sangano reATUS nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende kuti vatange vashandisa gwara renhaurirano navo mushure mekunge ATUS yazivisa hurumende zvondo rapera kuti nhengo dzayo dzichange dzichiramwa mabasa panokwana mazuva 14 kana nhuna dzenhengo dzayo dzisina kugadziriswa.
Nekuti handizvo chikoro zvichangovhurwa, zvino takutonzwa kuti vakukanda mapadza pasi. Vanhu ngavakande mapadza pasi kavataurirana. Mungangoti vanhu vari kurima kumunda uko votonzwa mapadza akandwa pasi, vanhu vatoenda. Zvinhu zvinotanga zvataurirano. Saka ndiri kutotanga kuzvinzwa izvozvi kuti mapadza akukandwa pasi, asi chemo changu kwavari ndechekuti musati makanda pasi uyai timbotaurirana.
Asi mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodzokera kumashure neurongwa hwavo kudzamara hurumende yazadzisa zvido zvavo.
Mai Nzenza vari kuratidza kusareva chokwadi semutungamiriri watinoremekedza wehurumende. Isu chatiri kuda kuti vadzidzisi vawane mari inokwana kuti vachengete mhuri dzavo. Takavanyorera tsamba dzisingaverengeke tichivakumbira kusangana navo makore ese munguva yese yapfuura tichivazivisa kuti tinoda masorari zvedu United Settlers. Havana kumbota zuva rimwe chete ravakatikoka kuti tigare pasi titaurirane. Iye zvino vaona kuti tasvika pakuda kurapa mabasa nenyaya yekuti hatisi kubhadharwa. Vaakuda kuwanda nechigumwe vachinyebedzera kunge munhu anoda zvenhaurirano. Isu nhaurirano hatina dambudziko nadzo, asi nhaurirano dzinofanira kuzvara kuwanikwa kwemari nekuti isu izvezvi chatiri kuziva ndekuti vanhu upenyu hwavo hwakadomira haungarambi hwakamira isu tichisvikira mumabhodhroom. Kana Mai Nzenza vachida kuti tisangane, ngatisangane vachitiudza madesi nekuti mari yematicha inunited states dollars inopinda mumaaccounts mavo rimi. Hatidi kuita dambe tekuswera tichitandara tichitaura mumahofisi, ivo vanhu vachishaya chikafu muzimba, vanhu vachitadza kuendesa vana kuzvipatara, vanhu vachitadza kuendesa vana kuchikoro. Saka upenyu hwevanhu hwatiri kutaura nezvavo ende Mai Nzenza ngavautorewo vatore nyaya iyi neseriousness yainodeserva seposition yavano hodha inovasungira kuti vange vachibata basa ravo vachireva chokwadi vachiribata nemari.
Amai Nzenza vati musangano pakati pevashandi, hurumende nevemabhizimusi weTripartite Negotiating Forum ndo wavari kutarisira kuti uchapedza nyaya dzese dziri kunetsa vashandi.
Chinangwa chiri chekubatsira vashandi pamwe chete nemaemployer, pamwe chete negovernment, kuti kana zvinhu zvichikwira nyaya iyo gadzirwa sei zvawataura iwe kuti kana vachiti ngatibhadharwei nemari yekunze zvechokwadi zvinhu zvakaoma ikonomi yedu haina kumira zvakanaka asi zviri kugadzirika zviri kuitawo ka chinhano nechinhano kana kuti step by step haizi nyaya yatingangoti tingabva tagadzirira nhasi asi tripartite negotiating forum yandakataura kuparliament svondo rakapera yandichataura zve zvakare mangwana pandinenge ndichitaura ndiri kutaura kuti zvapfungwa dzabva kubusiness dzabva kuvashandi dzabva kugovernment dzakatenderedzwa pfungwa idzodzo maprovinsi ese kuti tinzwe mafungiro evanhu kuti togara sei tese kuti tigadzirise zviri kurwadza vanhu fanika kana kukwira kwezvinhu kana kushayikwa kwemabasa TNF kana tripartite negotiating forum ndiro basa raiye iroro rekunzwa zvichemo zvevanhu vese kuti tibatsirane nyika iende mberi
Atuz inoti haisi kuda kuti iwedzerwe mari dzemihoro asi kuti hurumende ibhadhare varayiridzi mari inoenderana nemazana mashanu emadhora ekuamerica iyo yaipiwa varayiridzi vamasaraure vanoti pavanotambira mari dzavo mari iyi inofanirwa kunge yakaenzana nemazana mashanu emadhora ekuamerica neuremu hunenge huchishandiswa musi uyu zvichakadai sangano rinomirira vashandi rezimbabwe congress of trade unions rinoti vashandi vanofanira kupiwa mari dzinoenderana nekuoma kwaita zvinhu munyika mutungamiriri wezctu vapeter mutasa vakaudza vashandi pamhemberero dzezuva revashandi kuti vacharonga kuratidzira kwakakomba munguva pfupi iri kutevera kana hurumende ikaramba yakaisa zvimiti munzeve vamutasa vakatiwo mushandi anotambira mari iri pasi anofanira kuwana mari inoita madhora mazana matanhatu emadhora ekuamerica
We are demanding poverty data line related wages $600 nothing more nothing less tavachipisira hatida yedu inopfuura ipapo tikuda 600 asi hatide inoderera kubva ipapo
vashaura pamberi pezuva revashandi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakakurudzira vashandirwi kuti vagadzirise mihoro yevashandi vakavimbisa vashandi kuti hurumende yavo ichachengetedza kodzero dzemushandi wese izvi ndizvo atus nezctu dziri kuti dzinoda kuona chido chiri kutaurwa nehurumende kana iri pachokwadi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Peace Project riri kukurudzira mapato ezvematongerwo enyika kuti asakonzera kurwisana pakati pevatsigiri vavo mukuru weZPP muzvare Jesina Mukoko audza Studio 7 kuti chimwe chezvinhu zviri kugumbura sangano ravo zvikuru kuona vatsigiri vebato rimwe chete vachirwisana asi vatungamiri vebato iri vasina zvavari kuita muzvare Mukoko vati vangada kuona mapato ezvematongerwo enyika achiratidza utungamiri vachikudza vatsigiri vavo tabata muzvare Mukoko kuti tinzwe nezvenyaya iyi
iroro idambudziko guru ratapfurira maziso kuti tigone kuona kuti chii chiri kuitika uye ndirikuda kutaura ndichiti inini hazvisi zvinhu zvatakatarisira kunge zviri kuitika tiri kuti isusu seZimbabwe Peace Project takatarisira kuti dai vemapato ezvematongerwo enyika varatidza nzira inoita kuti zvizvarwa zvenyika ino zvigone kuwana runyararo
makaonei muongororo yenyu
zvatakaona ndezvekuti mubato rezanu PF muri kugadzirudzwa atingati isusu mastructures pakugadziridzwa kwemastructures tiri kuona kumbunyikidzwa kwevamwe vanhu tiri kuona zvekare kubuda kwenyaya dzekuti vamwe vari kumbunyikidzwa ndevaya vai vanofungidzirwa kuti vachiri nepfungwa dzekutsigira vaive mutungamiri webato reZANU-PF vaRobert Mugabe
ZANU-PF ndiro bato rega here riri kuita izvi
kuMDC kune basa guru ravakatarisana naro recongress saka pane kudhonzeranawo kuriko kuri kuita kuti kuite mhirizvo saka isusu tiri kuti dai zvagoneka kuti mapato aratidza utungamiri unoita kuti vatsigiri vavo vasapinde munyaya dzezvemirizhonga ine chekuita nekutungamirwa kunoita mapato avo.
Pane zvamakaona zvese, chii chinonyanya kukunetsai?
Zviri kunyanya tinetsa kusagadzikana kwekubatirana pamwe chete mumapato izvi matongerwo enyika yatingati isusu intra-party conflict. Ndochimwe chezvinhu zviri kuti shusha. Imwe nyaya yatiri kuona ndeyekuti tiri kuona kuti panopa pari kutyorwa kwedzeri dzevanhu. Tiri kuona zviri kuitwa nemauto zviri kuramba zvichikwira kusiyana nedzimwe nguva dzataimbotarisa nyaya dzakadai. Saka tinokurudzira kuti dai tangowana kuremekedzwa kunoitwa kwedzero dzevanhu uye vanhu vatarise vechiuto sevanhu vanochengetedza kwedzero dzavo kwete vanhu vanotyora kwedzero dzavo.
Avo vanga vari mukuru weZimbabwe Peace Project, Muzvare Justina Mukoko, vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumabepanhau anhasi. MuHerald mune nyaya yaBeta vaMoses Nkomo. Vamiswa pamberi pedare redzimhosva vachinzi vakarova vaBrian Muteki vachipopotedzana pamusoro pemari. MuDaily Mail vaNelson Chamisa vanoudza vatsigiri kuBulawayo kuti vagare vakagadzirira sarudzo itsva vachiti nyika haingatambudziki kudai iyo izedze vanhu vakachenjera. Nepenyuro yeZBC inoti mutungamiriri weMDCT Muzvare Thokozani Kupe vakumbira vaLove More Maduku kuti vave gweta ravo mukuona kuti zvakatongwa nedare pamusoro peutungamiri hwebato iri zvinoitwa. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Wazwai makadiwa shamarari veStudio 7. Ini ndinoda kubvunzawo kuti ko nhasi chii chaitika neStudio 7. Nhasi chipiri haina kunzwika Studio 7. Ndinoda kubvunzawo ipapo.
Ini mubvunzo wangu ndinoda kubvunzavo ivo vamunangagwa nevatevedzeri vavo. Vari kuti ivo mbondipai nguva. Tova panguva yekuti upfumi humutsiridzwe. Hunomutsiridzwa churudzii? Nyika isina magetsi, industry inoshanda ndeipi? Nyika isina petro, nyika isina mvura, nyika isina kana chokuti unoti unobata industry inorarama ndeipi papo pakadaro? Chokwadi here takamirira? Asi chavanogona ndicho chokutora mitemo yeposa vachienda vachinoisa pahembe dzemapurisa kuti mupurisa umwe noumwe akufamba neposa yake yoita kunge yabviswa kubumbiro remutemo iye atori wesi nawo. Chii chinonzi chabviswa ipapa? Vanhu vasatamba nesu, vanhu vane nzara, nyika iri kutambura. Tiri kuda upenyu munyika medu, tiri kuda nyika ine vatungamiri vanoziva zvavanoita. Basa ndireri rekunobonderesa vana nemarori vanobva kumusangano kwavo. Itsaona vane yekuti motikari kunoonekwa imwe, imwe haionekwi nekuda kumanya kunotaura kuti mupore zvakanaka nenyaradzo dzenhema dzamunotipa vatungamiriri vemi. Muri vanhu vareve venhema, gore rino muchavona zano inofira mumaoko enyu.
Mane rakanaka. Makasimba here vashamarari veStudio 7? Kuse kunhasi kusina kuitwa studio kumanheru kunoku. Takatomirira tatopera madata ese tichizama kuti tidownload and tiri kungodownloada dzisiri idzo. Tisiri kukaStudio 7 tatienda.
Apa takungotaurawo veStudio 7 apa sezvo muchitaura kuti izvi hazvinenei. Pane zvinotibata muarea mandinobva inini ispeciari zvakaitiwa navamutendi kuti isusu titopiwa minda mudzimba yedu. Iwo osvika votirumisa nembwa. Vatirumisa nembwa, hurumende yotadza kusunga vanhu vaitirumisa nembwa mudzimba imomo, vachitipisira dzimba dzedu dzanga tavaka, vachitipisira matura nekuda kwezanupf yenyu iyoyo inehuori iyoyo. Vanotibata, dai vagadzirisa chihurumende ichochi kutaura na voda kumuchina muri aru Cape Town.
Manero akanaka mkoma hone ndinoitwa Charles Dumezulu Mhlanga ndiri kubinoni South Africa asi ndobva kuchipinge regai nditaure nemapfupi manzwi ndichiti social media yakanaka nokuti inobata zvakawanda wanda nenguva shoma asi tinofanirwa kuziva kuti panenge paine huchi panovhuma pane nyuchi saka kunaka kwayakaita kunonosanganawo nezvinhu zvakaipa zvinenge zvichibuda kusanganisira iyo nyaya yamanga muchitaura yekuti fake news zvinowanika zvinoitika asi kare gai titaure kuti social media ndoo yatoo musimboti wepekunzwa kuti nhau nhadzanhasi dzinoti kudini is news on the road at all times, so it has overwhelmingly come to change the scenery of how we get our news. Mashita.
Tamai semunhu womukadzi vanhukadzi magara muri vatadzi panyika ino muda kukuraisa siyanai nezvamuri kungai zvakanaka kana musingazivi bvunzai vamwe munoda kumiramira mberi kwevarume chicha munomira mitibvirei ipapo tidi kana kumbonzwa nezvenyu kana kamwe tinoda iyeye watakadoma ndiye watinoda tamisa
kwazvokwazvokwazvo mutapiri nhaveni estudio 7 ini ndichitarisa zvakanaka zvavazvino kuti social media izvoiti patapiri nhaveni kuti vanogona vokubudisavo kunyange vanhu vachiwoputawo vachiwedzera pasocial media but ivo ukavateverera vatapiri nhau unoona kuti vabudisa zvinhu zvechokwadi zvinenge zvinotendekwa kubudisa havachina chavachahla kubudisa iko zvino vanobudisa straight vakaita sevatapi sevanyori vemanyuzipepa vanobudisa vachitlira kana sevashambarari vemamwe mastudio vatinoona vakubudisa chokwadi notanobudisa pai pasocial media haindoona sokuti zvangu vashamarari hai vari kuita chaichaizvo basa ravo rinamazvo stiki uyu ka yakavaitira zvakanaka zvisingaiti social media yakavaitira zvakanaka kuti vabudise nhau dzavo zvinenge zviri nani kudarika zvetatichiita ini zita rangurei tinashe ndiri kuno South Africa kulestichad but iko zvino pasocial media ndo patinoona nhau dzechokwadi chazi chaicho nokuda kwavo vanhu vaati ndinotenda kusocial media iri kuvabatsira zvakanaka ndatenda
madekwana vashamara vestudio 7 maswera sei zvenyu nemabasa enyikoko tinotenda nechirongwa chamadhiritinzaicho chokwadi social media inobatsira zvikuru kufambisa mashoko zvakanyatsochipa tikakombeya nguva yakudhara kuti tainyora tsamba yaita vhiki isati yasvika kwainoenda vapapinda social media kuna munhu achanyora tsamba kureva kuti kuti post office haisina basa rakawanda social media iripo pakufambisa mashoko zvinengwaro zvakakasika zvinokasira nekukasikisa chaizvo unogona kuti zvinhu zvichitoitika ipapa unogona kuti kutumira kune vamwe vanhu vanenge vatori kure vanhu vachitorwa apa ndogona kuti kutora mapicture ndikatosenda ndo zvinongonakidza pasocial media izvozvo izvi zvinoitika mukati menyika unogona kuti tacorruption akatongozovirika nawo paindaneti saka social media inobatsira dei yaramba yakadaro nemashoko iwawo anofamba nekukasika tinotenda nesocial media ini hachinhu chakanaka asingoti vamwe vanozoishatira zvisizvo vavakutumirana mifananidzo zvisina kukodzerawo zvayo but in general indinoaso kuti inobatsira yakareplesa kunyorwa kwetsamba kana kuti mwadhi kwataiita kudhara inoii yakanaka kuti hatichanyori tsamba pasina kana sweti yatinayo tinotenda nemashoko eiwava mashoko manje akubai
magadi vana mukoma jonga vana blessing mose uko vashamarari aiwa kunotivapenyu ndishumba mukumalanga kusouth africa ko nhasi nhau dzedu dzaita sei zvatiri kukunzwai hasi hatina kuwana nhau kwakanaka here aiwa ndinotenda ndajaira kunzwa nhau nhasi tatishayiwa zvedzopo kana pane zviri kunetsa zvinokasika kugadziriswa ndatenda hangu
ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo Aya mashoko avo asine ine chekuita ne Studio 7. Tinokukokai kuti mutitumira mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinorwa kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti mutungamiriri weVenezuela Nicolas Maduro vakapara mhosva kuruzhinjiri wevanhu zvekuti International Criminal Court inofanira kuvaongorora. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump varamba mashoko ekuti vari kufunga zvekuendesa 120 ezviuru zvemauto kudunhu reMiddle East kuIran kuti Iran isarwisa mauto neshamwari dzeAmerica mudunhu iri. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro nengo dzesineti yemuAmerica dzemapato ose dziri mukomiti yezvekudzidzana nedzimwe nyika dzakatumira gwaro rekurumbidza zvizvarwa zveSouth Africa, mapato ezvematongerwo enyika neElectoral Commission yeSouth Africa dzichitivo makorokoto kubate reAfrican National Congress pakukunda musarudzo. Masineta aya akati anofara nemafambisiro akaitwa sarudzo. Vakati kunyangwa hazvo South Africa yakatarisana nezvizhinji zvakaoma, inoramba ichitungamira muutonge hwejekerere muAfrica mose makore makumi maviri nemashanu mushure mukuwana kuzvitonga kuzere. Masineta aya akati anotarisira kushanda naPresident Ramaphosa muzvinhu zvizhinji zvinobata nyika mbiri idzi uye mukusimbisa ushamwari pakati peAmerica neSouth Africa. Yapera rigati mbotarisa zvanga zviri munhau. Vafortune Chasi ndivo vaigurukota rezve Energy and Power Development MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inobatana mukuchema vaPaul Rukanda navatafadzwa Mundwa avo vakashaya kusora nezuro musaona yemotikari kukwekwe. Varairidzi voramba vakatsika madziro panyaya yavo yekuramwa mabasa. Ndipo panoperera nhau dzedu dzanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosvera zvakanaka. Who is it?